A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makuru aya. Yekuti vaende kwese ikoko.
Yes,
John. Waopa here mari dzokufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvo zvichaizvo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ra 2020 ratatsika nhasiri. Shanduko inofanira kunge iripo handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chii. Asai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvezvinhu zvinorerutsa ndima. Koitawo nyaya yekuti mvura iri kunzi hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinonyanyomirira mvura yemudenga kuti ichanaya. Ko takamboshandisawo yepasi yekuita mabhoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotariswa muna 2020. Ndo zvandiri kupaiwo ini zvandirofunga zvinosimudza kana kupundutsa nyika. Tida kunzwawo imi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera. Hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharo here warivhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chingachaenda padhoo, dhoo rinosvikorovera harichavhari. Wotocheuka wobata kuti ravhara here dhoo zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, chonga, siyadivana zihlobo lamhlanje ngelanga le New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka. Ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0891-465-0318. Ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp. Siyakufonela nje sixoxe ecingweni. Bakhona esibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo. Sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani. Njalo lo esisungule lamhlanje bazawubona njani. Jonga.
Rikaiti mwanzwa watereri varipa Facebook Shona page. Hanzi kuna na mkoma Obet Majambe. Hello VOA team. Ayu watinoto kwa muri. Hello mkoma Obet Majambe muri kwa muri. Vati waruku tuona from Harare. Kuita Villa D Manase. Hazi magadi indonzi Villa D ku Cape Town. Tinotenda mkoma Villa D kana kuti ndi sister Villa D. Owen Mafa watipa namba zao. Hanzi ndirimu Upington ku South Africa. Mkoma Obet Majambe. Hanzi Happy New Year. Ayu watinotenda shukuru. Honesty Chinava, may you call me on this number. I want to know mkoma. Never, Nevado Chitemerere. Anzi maskwera se, I want askwera shakanaka. Jumwechetu wakubwa kuna mkoma Fraser Chicks Nathan. Anzi maskwera se, kwese kwa muri watari, watereri. Dichiti, Happy New Year, loud and clear, in Intelligence Bureau, South Africa. Ndo kwa waruku.
Ye jonga si kangeleke ku Facebook yetu kodwa ke hayi kukhanya imchina yetu ayihambanga kahle e Facebook siyayilungisa sizaba semoyeni ke ku Facebook abasilandelayo ku VOA Ndebele lingasi landela ke lisithumela ke imlayizelo yenu. Ye okwamanje ke silaye esimnxusileyo umhlonitshwa wethu walamhlanje unkosazana Judith Isabel Dlamini yena ekhokhela inhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane edolobheni ele Bradford. Siyakwamukela kuhlelo Madlamini. Hello. Hello.
Yebo.
Yes, I want to go there. Yeah. First of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us, what are we making. So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
Mm-hmm. Junk.
Mm. So, why not our show, Nagama?
And you know that
was... Ah, Pokandova, two damn 2020, one row of questions and data, meaning Yakulum and Dotaura.
Lami Yakulum and Yakulum.
In the night after sign language, Shungota Muskundo Najit.
I don't know Greek in the Notaura. And my memory with him knows what Greek here.
I was, Ajnoram Birakumberi. Thank you so much. Tangomishtaura Uti Mune Urumba, Makatari Sirakana, Makaita Uti Mungemchi, Zadisamana 2020. Zvizva muri kutarisira kuita muna 2020.
Muna 2020 ndakubatsira especially pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga, hakuna chipatara. Saka my vision muna 2020 ndakutanga kuti ndivake clinic kuti pano.
Wow.
Kumusha kwandinova uko.
That's a great vision. Muono
wakasimba.
Matunu haka tendereza kwa muno vai mimi. Nde hapi surrounding areas zinga benefita from you.
Zwagafana na nana chongo kwe. Jocholo, Kwarai, one question on an Aguaikana, Guchienda Oko. It's even Bamugan Venkai on the other side, Venkai, Vanukona Freak.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you, yourself, and you alone?
Yeah, clinic and the Wushanda in here alone, but my Zimbabweans, we've got another thing as well that we're trying to tackle with other things, but I am working with the other Zimbabweans. But not with this clinic. This clinic in Rushandandok.
Thank you so much, Chris.
Yeah, ungasitshela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford Community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleli wele Britani ngoba siyazi ukuthi masilapha sisegangeni. Abantu bayehlelwa izindubeko ukuthi abanye bayashona kule indawo sasincedise ngokushaya izimali sibashayele izimali ukuthi sibone ukuthi singancedisa ngokuthi isidumbu sibuyele ekhaya kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya kumbe omunye ngagula sincedise ngokunjalo so Not ukugula kuphela kumbe izethekeli zingafika kulele Bradford sibona ukuthi siyazemukela kahle ukuthi babemukele bezu ukuthi bafikile emzini yabantu labantu abethu nxa befuna ukulaywa sibona ukuthi bayalaywa le mishanto nxa ingane iyachitheka sibona ukuthi sikhona siyancedisa abantwana uma beshada sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya
Nxa libanceda abachadayo libanceda ngani ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu kodwa nxa lina linceda liyaba libukhangeleni kahle kahle
ikho lokho esesithi esekwenze saqinisa leli lunga ukuthi siqede udubo lona lesilalo ukuthi abantu bebuya besebenza babe bengelasikhathi kube lokuthi omunye uzakhuluma laye kumba kulabanye abantu abangacebisa uma kathesa uma abantu belenhlupho bayeza ukithi sesibaxwayisa
I see. So, Jonga, you hear what she's saying? She's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford Community. They also assist, premarital.
Counseling?
Counseling,
yeah. That's a good organization. You're organized, yeah?
Yeah, we are organized.
Yes.
Yeah, because back home, our ancestors were organized, people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you're old, you have to have wisdom so that you can pass to other people that are following you.
Thank
so
you
that's
so
what
much.
We want to pass a piece of our wisdom.
Yes. And how are Zimbabweans in UK taking up your advice?
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity so that, like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together. And we want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land. So we want to get rid of this thing, political thing in a foreigner land to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things that people can work one in unity. But how can we deal with our country if you are divided? So people hear what we talk. It's like we have to walk in unity before we go back. To build our country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Along.
Kazwe, Odunga.
Magadi, kundiana wo.
Oh, what gocha? What gocha? Ku South Africa, Mukopane, Limpopo province.
Mukoma Elfas Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndima itamtere rwedwe kutanga Mukoma Elfas. Tipe zvamuinazvo.
Raiti zandina zindizizi gorera 2019 gorera karwadza zvino zvisinga tobonzi. Kurwadza kwegorere ino, kwegorere ino inyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Asi tandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusanaya kwemvura zvakanaka kubva yamaglobal warming aya. Nekuti zvinhu zvakauya tichiziva. Nyika inoita mari every day kana kuti every second, every minute, every hour. Asi vakatungamirira nyika havana kumbooyene nezano repamberi rekuti tiinge mvura iri pasi. Pane ground water ine yakawanda zvisingaiti pasitevhu apa, kana kuno, kana kuNamibia, kana kupi kune ground water. Tozobva apo, macommercial farmers aya angakabudirira kare nekare aya enga ine mamassive dams. But ndinoatozviziva kuti hapana munhu akambofunga kuti ngatitore madhoza tindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal warming ari kuuyaya. Nguva yechonga varungu kwakatombove kuine madrought, but Zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendhava. Kune kuine macommercial farms achifenza. Saka macommercial farms aya ndianatotorwa naiwo bato riri kutongawo. Ndobva wagowana. Hati takagara zvinodzidza kuti migration dzavo wangovabata 15 farms. Ukatarisa all those 15 farms, they are not utilized. Haasi kumboshanda kana. Asi mafarms aiti enga kubva honga achishanda. Toregera kutenga chikafu kunze chinzakaita chibahwe chinziri easy kurima. Tichishandisa US dollar yacho rinonetsa kuwanda. Ende kunetsa kwacho kungotadza business bedzekonzikiri kweko bato riri kutonga. Hapana chimwe chinziripo. Nekuti Zimbabwe ine zvese. Ndondera ndidzidzwa kuti Zimbabwe ine maresources akawanda. Azimbabwe yakapfuma. Asi vachiregera ti vanhu vachibuda. Inini chikoro ndozvedzidza sekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources. Tichata mwenda kunana diamond kwete wana ngoda wana platinum wana so. Saka vanhu vari kuregedza, hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masecha dzakasiyana-siyana vachienda kundosimudzira maikonomiyika wozotanga kuchema nemasanctions. Interzikani yatofungwa kuti targeted sanction chinhu chakaita sedrone chinatodrivewa chiri kuenda pana nhingi chinotenhingi chinovheneka mbuya wangu vari kundohwa uko sei.
Asi kamukoma zvinonzi nyika vanhu, saka vanhu vacho ndimi. Mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavegera.
Aiwa tomboti kutombobatsirwawoendavao patrike mukaunza mari ikoko vanonga vachingotora kuti dhaivheti vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hezanupiefaita zvisungo. Mari dzisiei kokoko musuno ukaitarwa zvinhuzvanzi ndikabatauraya nyika. Akauraya nyika sei nendava aisazvisarudza? Handi ndiwo vaimusarudza wacho vaakusara uchitaura kuti akauraya nyika. Handiwo yevanisarudza kuti nyika iri mugabepo president. Takataurai nyika achiuya pasi, handaisazvisarudza.
Aiwa, regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanupf nevari muhurumende vatipewo mhinduro. Totenda zvikuru mukoma Elfas.
Kunyanyanyanya wana Philip Gaure chaichaizvo ana kunongedzwa nachibhunwe murume iye ndaari kufunga takapuka, hatina kupuka kusvika ipaka.
Aiwa, tinoimba vagaule vakateerera, asi chakanakira ndechekuti Studio 7 inenge ichipa mukana. Dai tataziva kuti nhasi tichabata mukoma Edvas, dai tatobva tauyaona vagaule muchirongo achipindura. Thank you so much mukoma Edvas. Regai titore mumwe muteereri ari parunhare. Alo,
makadiko?
Takasimba, ndianavo?
Ndimufundisi Moyo.
Mufundisi Moyo, makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe?
Tiri kutambura tiri kuzimbabwe, ndichema nehama.
Aiwa, ndizvozvo, ndo zvazvinoda hanzi inonzi muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Ya, iye chokwadi.
Taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na 2019 musamukanganwa.
Ya, regai ndikwasi zvangu vateereri vose mumbiri yashe Jesu Kristu. 2020 watapinda muzuva nhasi, na 2019 apa chokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba. Kungoshanduka kwenhamba senyika yakasikwa naMwari kuti makore anenge achifamba, asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji rweZimbabwe. Nhamo iri mukati menyika ino yatigerei, nhamo inotyisa, inotambudza, inorwadza chose. Tisingazivi kuti nhamo yakadai ichapera rini, nokuti tarisire kuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni, nenhaya yekuti achizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi, nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru, nyekuti kana mvura chai hakuna, matambudziko anevanhu mazhinji. Saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore kukura nekurarama tichienda mberi, asi chinoshanduka handichioni. Asi chingoripo nechiboti, tinongotenda upenyu hwatakapiwa naMwari tirarame, nekuti kana chitarisa chimiro chinokati benyika ine chimiro chinotyisa nekuti hapasina tarisi yekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yeZimbabwe notetesa chiona kumabasa kwacho nhasi uno kazete kadikidiki kari kutengwa nedola dola yari yaimbova akasimba airtime iri kutengwa nedola dola iroyi 100 kusouth africa saka 100 chizaitwa ne $1 kuratidza kuti zvechiwa bond note iyeye kwaa zvechiwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nekuti zvechiwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muzimbabwe munomu andioni asi zimbabwe ichiri nenhamuhombe chaiyo yekuti kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi mwoyo thank you so much toshuvira kuti munge muina 2020 akanaka
aiwa tinotenda tingotiwo mhuri yose yezimbabwe ngatirambe ichinamata mwari mwari ndo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiriri asingativimbei namwari
chinamata
ndo chide watasarwa naye kuti atinisei mvura vanhu varime mhuka neshiri nemhuru nepfuyo
zvirarame tinotenda thank you Chris that's mfundisi mwoyo one of our regular callers and he's calling from Zimbabwe last week he called from Chiredzi he was in Chiredzi in Zimbabwe he says there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures yes so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains because he's saying the drought is very very persistent and I think that's what Mukoma Elfas also said he was urging the utilization of underground water that's Mukoma Elfas Chigocha he said because of the drought the government should also utilize the pumping of groundwater yes I think you have callers or listeners viewers
no our Facebook page is still down.
Oh, okay.
Then the other page is down. So mama Madlamini ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya ubona ngani umnyaka lo uzabe unjani ikakhulu sikhangela izendlala lapha ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo Lupane le Mat North nje in general ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalisa lamhlanje
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla. But as well again kuyafanga ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani. Ngoba izulu kalikho ngizo bakhala ngezulu. But kuyafanele ukuthi sina sibe le plan B nxa izulu lingani maybe escape him for this crisis ukuthi sinathise izinkomo zethu.
Manje yakhethwa ngani imgodi njengoba abantu bekhala ngemali kanga?
Kumbe abantu bona bephandle bengazama ukuthi be-chaya izimali lani likhongaphela ama-American li-chaya izimali sincedisa abantu bekhaya ningachaya ungasacrifice li-chaya kuyi-$10 kuyasuka kunceda ngoba I believe there's more kula abantu abaningi abase-America khona ngapho okuthi $10 aso mali eningi lami nginje ngachaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba sila bantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye labona abasegoli abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something ngoba I think we need to have a vision of what we're gonna do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B
kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngileyinye inhlanganiso ex-Zimbabwe primary school. Siyachaya izimali abaningi bakhona basegoli bayachaya thesi last wona lo mnyaka sichayile imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi sachaya imali sathenga inverter ukuthi abantwana bebe lama-computers so siyachaya siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lo kwenza ukuthi chaya 10 10 rand is okay. Lo once with the chai 100 rand. So abantu ngabe hlangana. So kulenye igrupu ekhona futhi ngiyo eZimbabwe primary school abayenza kunjalo.
Mhm. Hayi siyabonga ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello. Hello.
Hello.
Yes, akwamukela kuhlela.
Salibonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma loKhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Eh, umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana go right.
Mm. Lingene njani?
Mm. Umnyaka omutsha siwungene kuze sibili. Noma nje umuntu engayanga ekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi. Ungene kuze.
Yeah, beli melindile kwaze kwacha u12 la dubula ama firecracker.
Ah, besendele, bengikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Ah, okay. Okay.
Yeah.
Ah, kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Yeah. Angizabingelele kuphe emaphephelweni.
Ah, okay.
Yeah, bengithi mina ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Umnyaka lo odlileyo ngazokhangela la ngepolitics bese ekhaya ngomnyaka lo odlileyo ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje i-social life indlela abantu abaphila ngayo ngizaqala mbuyele futhi ngithe emalini mina owami umbono ngezemali mbona ukuthi uhulumende akacaci kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni. Ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ulamapula, noma ulama-US dollar, ulalawo mabhondi, ili uyathenga. Lokho kuyona leyana i-system noma nje kungekho official. Bese kusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye e-border uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona. Kodwa ungathi yananzelela uthola ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ikula kumbe i-rand, i-foreign currency in general. Ubuthi uzibuza ukuthi imali leyana bangayicollecta kuwe i-foreign currency bayi-incorporate njani ku-central bank yethu njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini i-foreign currency. Yese ngithi mina ukufisa kwami ukuthi siyaphambili kulo mnyaka ngifisa ukuthi uhulumende ngakuyenzakala acace kuthe ukuthi ufuna sisebenzise yithi imali ukwenza ukuthi noma lati sidonsa lapho esidonsa khona sidonsa sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi 1000 kwami laphana ngifike ngushintshe official rate ibe official rate okokuthi ngifika ngishintshe incedise ilizwe ngoba kunengi ukufuna imali ekhaya osokwenza ukuthi izinto zonke zime. Lesi sizisa ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya, hayi ekhaya kuzima madodzi.
Mhm.
Kuzima ekhaya ndodadewethu mina nga igroup yethe emuli wathumela wathi mwapho ukuthi egroupini wathi hayi ekhaya kuzima. Uhlala ekhaya yena ule business yakhe.
Mhm.
So abantu bayahlupheka ungakhangela ukugula, abantu bayagula ezibhedlela kulamithi, akulabo dokotela. Yazi yonke into akula kudla yonke into inzima nje vele ukuba sekhaya kuzini. Lezi ngizitha ama politics zakithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa ngabe senze izinto bayathula zi ungasakwasilizele lo president umbalela president uze kuphela ke lokho besithi ama austerity measures uyabona ukuthi sina singabantu abangafundanga ikakhulu ngathi kithi emathebeleni nxa usithi ama austerity measures ungachazisi kahle kahle ngesindebele ukuthi utshoni akuzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelele ukuthi wena lawo yilida yami ukhangelele ukuthi ngiye ngapi.
Okay.
Lezi ngisithi ke sengiqeda benze ngisithi mina umnyaka le esiya kuwo mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka ngoba even thina sesihlala emazweni sazisadina abanikazi bendawo. Kusithi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane sikutholile sibuyele ekhaya and bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakathi yemali ngoba okunye okusibambileyo uyabo lokuyimthina kwakho lapha lani kube zima ukuthi uzayithola ngapha i-foreign currency yokuthi imthini uyithenge nge-20,000 pula uthole i-100 ubhadale i-100% ubhadale isiyi-200,000 pula ukuhambisa izinto zakho ekhaya uyeqala ukuyibhizinisi kwakho kuncane. ekuqineni ke bese ngibingelela lina magebhelisi esitudio labantu bezimbabwe bonke kakhulu abantu bakamthwakazi le muli yami unkosikazi wami labantu abami abasekhaya lo baba lo mama labafowethu ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle
hayi kuyabongela
ndifunga thina emteleleri parunare hallo ndiani avo vahove muri kutaurira pasistereki zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hoyo yaramba kunaya haiwa simudzai izwi vahove vanhu vanzwe kuti ava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya ya maakunzwika nawo muri kupi vahove masvingo zimbabwe tinotenda mapinda mugoredzva tiudzei kuti nhasi maripinda sei goredzva iri
hapana chokufarira shamwari 2020 inongova pepatu ye2019 hapana chambosvika
saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena nahamuna kana kutombopembera kuti yewe
handina ini ndandakatobatwa nehope nokuti papasina chokufarira
zvakaoma titaurireiwo shuwiro yenyu muna 2020
tariso ndengodai mwari anoisa mvura kuti azidaiia zvakanaka nakutimvura hapana kwatii
saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo
wangu pakaipa zotooma zvimwe mbudza inongova mumbiri
zvangooma zvakadaro
zvotooma zvakadaro ame nekuti inorarama nezore
pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohol nezvimwe zvakadaro imunotiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete
zvotaita tapuwa zviri masola nemazibhora nezvemazuva nezvi tataitorarama nokuti kuramba takatora mudenga hapana chinobuda
hapana chinobuda thank you so much mukoma maita basa mukoma hove muve negore dzva rakanaka thank you so much that's our caller Mr. Hove calling from Mashingo is saying there's nothing to celebrate in 2020 and he says Zimbabweans should pray for rains in 2020 I think tinemwe muteereri hello
Chonga we have our second guest Mr. Solomon Socks Chukwuero welcome to the show
welcome and welcome to your listeners
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, South Africa is a very violent environment. You don't go around. Otherwise, you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma, maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in the afternoon, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe, but in SADC, and not only in SADC, but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its food, both social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other, but as they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it the churches, be it the labor, be it the students, be it the business, be it the civil society, security sector and the political parties, they must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Sokes Chukovero, vanhu vesachigaro vesangano reZimbabwe Global Forum vari muSouth Africa. Rambai nyimuri parunare mukoma. Ndisati ndakupa Mike Chris, ningotarisa kuti vateereri vari kuti hanzi namukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tinoti kune vamwe vanowanawo vaite pfungwa dzakafanana nemi Mai Dlamini. Thank you so much. Vari kutenda basa riri kuitwa naMai Judith Isabel Dlamini vari kuZimbabwe and Bradford Community kuUK. Koti Marosha Panastasia hanzi hesitete, happy new year, God made it for us. Koita Peter Manyaga, watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Zvimwe chete namukoma Farai Msemwa vari kutoona vari kuJohannesburg. Mukoma Simbara Shekamurai vati panhamba hanzi fonai. Vakawanda vari kuti fonai, regai tigona kuti tinovabata here Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduke njalo kuNkosazana Dlamini. Ye Madlamini uyabezwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello? Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabezwa abalaleli abanye lapha bayakubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye ngibazile lendlalele ye.
Okay. Ye manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo?
Ye especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi esiza ukuthi sibone ukuthi singanqeda ngemithi elizweni lonke jikelele. Sibona ukuthi singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe. Yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay. Manje lizaqoqa njani? Yikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza buya sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyizwakala jonga.
Atoenda kuna vachikovero. Vachikovero. Yes. Sangano renyu reZimbabwe Global Forum isangano rashanda richimirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemamwe masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa vagara vachichemedzwa nenyaya yekurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa. Zvii zvamuri kuitawo imi semasangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020.
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy. Nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa harina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi? Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emuno muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pache zvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Hati kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate seyekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona fanika kuti vekunze ndo vari kutora zvikuru sei. Kana mukaona panoitika mhirishonga, vanhu vanove affected
Ethiopians, my Somalians, my Zimbabweans, my Mozambicans, my Malawians. Van Yavo Mugatas of Zimbabwe, Mozambican Malawi, Vashandi, Kazinji Katuan Van Anoshanda, Vano employer and my Chinese, Leve Muno, Vanenga Vachiva exploiter, Vachiva Tambirisa Marie Pasi, Kudarikani kujua ni ma South Africans. Mkazotari sao ma Ethiopians ni ma Somalians. Vanu ona ma shops. Vachi ona ma shops. Avoka zinji. Vanu employers. Avo we muno newe. Kune jume nyika batika zinji. Vanu zishandira. Asi muno zauti panange pango tanga melishonga. Pano suga element ye criminality.
Ndizvozvo.
Vanu vatanga kungobata nidzirwa. Vajiro wavachitorerwa zvinhu zvavo saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mushandira pamwe tiite muonera pamwe
ndokubatai muromo vachikoveri hameno pari kuita feedback iyo ndisizo kuti chii ramba yanyu muri parunhare tine muteereri halo.
Hello.
Takasimba mndiani avo?
Ainde kwazawi.
Taurisai hatisi kutombokunzwai.
Ndinoita Oswell Jawi.
Oswell Jawi. Muri kufona muri kupi mukoma Oswell?
Ndiri kufona ndi Cape Town, South Africa.
Cape Town, South Africa. Hey, maritamba sei gore dzvairi maripinda kubvana 12 usiku.
Taritamba zvakanaka totenda Mwari atipinda mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino. Tawana ushanduko.
Inini nguva yandaikura taiti kana dzakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini nguva iyo takati tine mabhini esimbi. Dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo nhasi zvivi zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegorewo muri kure muri kutaurira kure
dati tapemberera hedu tari pemberera gore zvasi tachingopemberera mwoyo usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberirawo here vachifara dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti vo vatarisa vakatakasatarisana nematambudziko etinotarisana nawo munyika yedu
ya
chikafu kunaya kwemvura saka tokotidema rati kwanisawo kutipawo mvura takwanisa kuti tingatorima hedu chero mbeu yacho chidhura taingorima nee mudura gore rino kwanise kurarama
but mvura yaramba kunaya
saka tokotidema rakwanisa kuyandisawo gore rino pamwe zvingaita zviri nani kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu kuvatumira zvimari gore ramangwana ratozoendavo isu tinoenda takabateivo totoenda totaka kunosekwa nevariko kuti makanga muchiiteko dhoniyo makanga muchiitei dhoniyo isi makangofananawo nesu tagara tiri kuno kuzimbabwe ini makauya nei isi taipedzera mari kutumira nekuda kwekuboma kwakaitawo munyika medu nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita basa mkoma wazwa. Gaiti tore mwe mtereri. Hello?
Hello?
Ndiya nabo?
Ndiya nzi Shaiso.
Shaiso. Muri kufona muri kupi mkoma Shaiso?
Ndiri ku Harare.
Harare. Titaurirewe kuti nhasi mari ibata sei gore dzairi. Kana richiri zvakudai hanzi izai rinobatwa sezai. Tudze kuti mari putirira mudonjere mari bata sei kubatira pakati sebasketi here chichaitika
tangoribatawo nemaoko mairi segore nyowani
segoredzva
asi zvinhu zvakaoma pazvirapo
vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anouda akapfumbata zvipo zvake chicha munofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020
Ameno nokuti mamiriro ekunze chaivo anoratidza kuti kwakaipa.
Kwakaipa.
mamiriro kuzvikayo ndo asvati ativhundutsa ngore nyowani.
Saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020?
Zvingagona kutoita wese. Mamiriro azvakaita nekuti ndobva zvangu masvingo, asi hei hakuna kana kumbodonha kana donhwe remvura. Mombe dzedu dzakutopera kutofa izvezvi kutaura kudai. Zvekuti kana kuti zvo tichadzipei mombe.
Dambudziko
hombe ratinaro iroro.
Ya, aiwa kungoramba tichinamatawo kuti dai Mwari vatibatsira nekuti mvura inai. Asika pane vanopfungawo dzekuti dai paitwa mabhohoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira, imi munotiwo?
Zvakanaka chose, asi dambudziko rine hurumende yedu nderekuti inozongofunga zvekudeta ita mabhohoro kana dambudziko ratouya, hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Vanozongomirira kuti kana taita dambudziko ndopozofungawabeta zvindodhirira bhoho, zoona bhoho rozovapo tozotanga kurima, redi drought yatovapo.
Nzara inenge yatopinda.
Nzara inenge yatopinda. Ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai plani B. Manje kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo, nokuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Ndozvimwe chete neizvi.
Aiwa, hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira, tinoimbawa kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino. Kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi, vachavarumawo nzeve kuti aiwa kotadii kumboedza izvi, tigare takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka. Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shaiso, you are calling from Harare. He says he expects little change, and if any, maybe for the West, between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the new year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir. Chonga, let's go back to Madlamini.
Hello?
Yeah, Madlamini, uyezwa bayakhuluma abanye lapha abakubonayo labakufiselayo. Wena ngokuyini okufiselayo, ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe, kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukulethwa kwinguqu?
Yeah, ngiyafisa ukuthi into engxenye zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima, into engayiyo.
Kodwa nxa ukhangele wena, ye siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe, ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhonga cha ukuthi lanxa behlulekile thina lathi kuyafana ukuthi singxenye labo, ngoba nxa ukuthi bawusame situation, nxa izulu lingekho le bengela vision, kungela mali, baza kwenzani?
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungayala usecingweni lapha, Jonga. I asked Ms. Dlamini a quick question. Can I just ask Mr. Chikore the same question?
Yes.
Mr. Chikore. Mr. Chikowero. Chikowero.
Mm-hmm. Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, yeah, uya khuluma phela isiNdebele kanjani siyasixoxa. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo, ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukukhethwa ngo-2023, kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona indaba yokubusa, kunalabo abasebusweni ababusa ihulumende yeZimbabwe then kunabantu abantu ababusayo abakwanisi ukuthi babuse bodwa kungela abantu bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwawo ukuthi ma izinto sezibanzile bakhambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani lapha singayenzani bangakhethi ukuthi hayi thina sifuni kusebenza nalo asifuni ukusebenza nalo sifuni ukusebenza nalaba asifuni ukusebenza nalaba babe ne-inclusive yabantu bonke bangaba ama-civic society labor business students professionals nama-secrocrats ma ngithi ama-secrocrats ngikhuluma ne-joko bangayithi phandle ukuthi ngoba ngamasotsha bafanele bahlale emabharakeni thina sesikhulume ipolitiki hayi bafanele ukuthi umuntu wonke ibe yi-national question bangehluka kwenza lokho abantu bazobona ukuthi hhayi sebeyehlukile ukubusa abantu bangabona lokho uzabona sekuba ne-disappointance abantu sebaqalisa kuba nama-protest sebaqalisa kubatshela ukuthi hhayi sikhani lapha but bona bangala kukalela abantu hhayi kungcono banikize abantu i-chance ukuthi kanti lina lifunani abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zikambe khanje khanje khanje
hhayi siyabonga ungabamba nje kancane ecingo jonga
tinemtereri allo
makatiakuruwangu
takasimba ndiya navo
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Nkoma Jairos Chikomba. Hanze chimwe chikomba tasa ikombi yandaiona stereki muhararo mu yaitendera yanga iri yenyu iri. Foni yenyu. Mukoma Jairos famba imbichana kubva pamurika kuti munzwikwe nekuti foni yenyu iri kubreka. Hello. I think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwikwe. We may have lost Mukoma Jairos. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mukoma Jairos from South Africa. And tombotarisa edu kune vanyora pano apa Studio 7 Shona Facebook page hanzi na mukoma Livers hanzi Livers Manuel hanzi hapana chinobuda 2020 kwoita Garikai Chikore watching you from umeno kwavana hanzi kuzvara hanzi Verening hanzi muriseiwo kwatepfenyure venepfenyuro jonga nevamwe vese ikoko aiwa tiruva penyu vataura zvakare mukoma Donald Mamboma vaisa namba hanzi ndifonerei tichaona kuti vanobatwa here nemujenya mukoma Donald vafonerwa apo zvimwe chete namamukoma Maponga Tau tinotenda Maislamini vari kutenda Maislamini mukoma Maponga Tau hanzi Maislamini totenda ropafadzwai then Morgan Zviwayo hanzi pamberi nejongwe ndezvekare zvanhasi aiwa zvakashanduka kwoita Stabile Cummings hanzi corruption must end in 2020 ishuviro idzo zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga hanzi solidarity from Midlands ngatigadzire nyika vakomana ndo zviri pavanhu vatina vatumira mashoko kuno Chris.
Yeah, jonga we'll go back to umama Madlamini. Madlamini, did you as an organization or as individuals in the United Kingdom in the Bradford community have what most Zimbabweans used to have, or some of them still have, you know, where they pull together some money during the year and then end of the year they share? Did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah, there's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it and how it helps?
it helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that you set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money, because we've got account. Mm-hmm. So that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that we've got money. When mm-hmm. something happens, we don't always ask people. Mm-hmm. To stay with days of money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can. And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money that one, or to send a child to school, than drinking all the time. We need to be people that will live and leave a legacy when you die, that you leave something behind, that this is what I live for, than just not living like an animal and die without nothing. So, and then for us, the people that are abroad, it's a privilege that we are here. So we need to, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something and stop. This is a generation that people blame, my parents didn't do this for me, that's how I am. But what are you doing? Like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do over when you were a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Mm-hmm. But then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now I was talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put $2 a week, and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like me because they like their beer. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotels. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish if someone bought me some shoes.
Mm-hmm.
Thank you so much,
Miss Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling. Thank you so much. What part can I play for me to assist? But as we do that, even over Muzigaro, Zogutonga, Rava recognize the Kunevan, Varkudauji Batsira, Kutin de Maire Ruke, Oliver Mtuku, Zaga Imbagati, Torakutin de Maire Ruke, the Maire Rutin, Dinichete, in the Minor Rutane Guti, Ulengoji Funza, Ovamo Guti, Apatueta say, which was the Gai Famberembe.
Mashoko ekuvaka Chris nasati ine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure.
Thank you so much vachikovero tinotenda zvikuru.
Ndichitenda vateereri venyu.
Thank you so much. Yes, that was Mr. Solomon Sox Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hope you stay well until we meet again in 2020. Tapinda Tose. Thank you so much.